very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 23rd, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking what is coming out of the United Nations Conference on the Current Status of Women, currently underway in New York, where Zimbabwe yesterday hosted a side meeting on issues surrounding early child marriages, which are said to be on the rise in the country. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know, Thursday is your day. Pano pachina jemadzimai musakanganwe.
Olwesine lobo mama lingakhohlwa. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com and www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like VOA Shona and VOA Ndebele. And you can live stream with us right now.
Mparamendi ndiri zvakare mutungamiri weportfolio committee inomiririra zvemadzimai nekuenzaniswa kwemikana. Asi tichange tiri kutaura nyaya dzekupedzwa kwekuroodza kana kuroorwa kwevana vasati vasvika zera rakatemwa nemutemo wemunyika medu muZimbabwe. Tichange tiri kutaurawo zvatiri kuitawo panyaya dzemutemo kuti tidzivirire izvozvo. Uye neziviso yatiri kuita mumaruwa mese nemumadhorobha kuti vanhu vazive kuipa kwenyaya dzekukurumbidza kuroodzwa kwevana. Uye tichange tiine vamwe vachange vachigoveranawo nesu kuti kunyika kwavo vari kuitawo sei. Kuti mutemo taanayo kuzivisa kuti vanhu vedu tese tidzokere pamutemo, titeedzere mutemo, ndochete zvangosara, hachisi chinhu chinoitika nezuva rimwe chete, iprocess. Ndiri kufara kuti tese tapinda mazviri, vakadzi, varume, vana vacho, vanakomana nevanasikana, hurumende yacho, tese tapinda mazviri. Neparamendi yacho yakamirawo kuramba ichivandudza kuti mitemo yacho inyatsobata zvakanaka. Ndokofarira kuti taita iye inonzi mushandira pamwe collective approach. Tine zvirongwa nokuti ipapa muna April tinenge tiri mumisha zvakare. Sekuenda kwatakamboita futi kumacentral necommittee yedu tichinzwawo nekudzivisawo vabereki zvaakutaura mutemo. Ivo vachititauriro zvinetswa nezvibatsiro zvauya nemutemo iwoyu. Tichionesana isu tichizodzokera mudare reparamendi tichienda zvakare kunorekomenda kuti tofunga zvikadai so zvichatambirika zvakanyanya. Saka tiri kudzokera zvakare muna April munomu tenge tiri mumusha zvakare. Tinge tichatanga musi wa2 April tenge tichitenderera zvakare mumaruwa tichitaura zvakare nyaya iyoyi. Inyaya yatichiramba tichitaura tichitaura kwenguva kusvika zvanyatsopinda kuvanhu kuti tizvinzwisise kuti zvoitwa sei, zvobatwa sei. Zvimwe tinenge tichionewo dzimwewo nyika kunyanya vanobva muregion medu tichikopawo zvakanakawo zvavari kuitawo zvatofunga kuti zvingatibatsirewo zvimwe zvakare zvatichadzokera nazvo.
Welcome if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable. We are looking at what is coming out of the United Nations Conference on the Current Status of Women, currently underway in New York, where Zimbabwe yesterday hosted a side event on issues surrounding early child marriages, which is said to be on the rise in the country. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, the conference, Marv, entered its second week with Zimbabwe being represented by parliamentarians, government officials, non-profit and local women from all walks of life. This week alone, the discussion centered on the challenges of early child marriages and women empowerment.
And PJ, according to the United Nations Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children Report of 2015, the prevalence of child marriages is very high in Mashonaland Central Province, with over 50%. And I think we've actually talked about this before,
yes.
Comparing to actually countries within the Southern African region, Zimbabwe was said to have one of the highest cases of early child marriages.
And especially in Mashonaland Central. And the African Union has called on the ban of the practice and has urged all African nations to launch their own national campaigns to end this very evil practice.
Yes, PJ, and I had the pleasure of actually traveling to New York, and I had the opportunity to meet the MDC lawmaker, Paulina Mpariwa Gwanyanya, who's one of the people that are actually the parliamentarians at this conference. And I'm hoping that her video is ready so we can just hear what, you know, she said. That it's her takeaway from the actual conference. We'll now take you over to Paulina Mpariwa Gwanyanya.
Saini mfaro ndiri kuno ku America, ku New York. Ndichifara kuti ndakawana zvakare mukana wokuuya kuno kuti tizopinda padingindira irori ratinoti Commission on the Status of Women, richimiririra kuti nyika dzese dzepasi dzinotumira madzimai angava ari muparliament, vangava mapoka akazvimirira tinoti civil society kana kuti NGOs nezvimwe zvipoka zvevechidiki vari mumabhizimisi nevamwe vane zvavanoita mitambo, vangave vakawanikwa nematambudziko, vangave vane zvavari kuita kuti vazoratidza, yatinoti showcasing pachirungu. Asi zvinonyanya kuti tifare seZimbabwe, zvinhu zvakaita kunge patinoti tiri kuda kuti titi musi wechipiri, yatinoti side event, yatiri kubata-bata nyaya dzekuratidza kuti child marriages kana kuti kuroorwa kwevana vari pasi pezera. Munoziva kuti mazuva apfuura aya kwakaitwa mutongo wakabuda zvakanaka, tikawanikwa vasikana vatatu vachinzi nyaya yavo yabuda zvakanaka vaihwina, kureva kuti takakunda seZimbabwe kuti hatibvumire, hatitomboda kuzvinzwa kuti mwana ari pasi pezera aroorwa kana kuti awanikwa kana kuita imba. Izvi zvichipa mutemo kuti unobva wasunga munhu anenge awanikwa aita izvozvo. Zvangofanana nemunhu anonzi abata chibharo kana kwatinoti kubhinya. Hatichabvumira kuti titombonzwa kuti mwana ari pasi pezera waroorwa. Zvinopa mukana kuti kana mwana achinge anzi haabvumirwe kuroorwa ari pasi pezera, kuti akwanise kuenda kuchikoro, akwanise kuwanawo yatinoti sarudzo kana kuti choice in life, kuti ndinoda kuitei, ndinoda kuita kosi here. Kana mwana achinge apfuura 18 years ane kodzero, ndopatinokwanisa kuwanika mwana ane kodzero yekuvhota, kuvhoterwa, uye zvachikwanisa kuwana sarudzo, nekuti tinoona kuti constitution yedu yenyika yakapasa muna 2013 inopa kodzero kumwana kana ane 18 years. Tabvezvo nekuti mwana iyeye anokwanisa kuti kana nyangwe pari pabasa ane 18 years anokwanisa kuzoiva kuti mabatirwo aya haaite yatinoti unfair labor practice, kunyimwa mari, kusenzeswa mahours akawanda, kutsoropodzwa kana kuti kusakocheswa. Tichipinza zvakare kuti izvozvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti mabasa anoitwa yatinoti equal pay for work of equal value, kuti munhukadzi nemunhurume vakafanana kana vari pamabasa, kana vachiita basa rakafanana. Hapana anonzi nekuti murume ane maresponsibilities akawanda, tinotoona vana mai vane maresponsibilities akawanda kupfuura evarume. Tochibva ipapo tabva paside event iyoyo, tiri kuita zvakare yatiri kuti women empowerment.
Zvakakosha sei kuti pawanikwe pane zvirongwa zvakadai semaside events anotaura nezviri kuitika kuZimbabwe nekune dzimwe nyika maafrica
seZimbabwe? Sezvo ndataura kuti tiri kunzwa kufara nekuda kwokuti chiitiko chekutanga kuti seZimbabwe tive tunoita atinoti maside events, kuti Zimbabwe izikanwe kuti pane zvairi kuita kumusha uku, pane kuchema-chema nekumhanya-mhanya kwakaitwa nemaparliamentarians nevanhu vari mumacommunities. Isi takatomiramira nadzo nyaya dzandiri kutaura idzi dzese dziri mbiri, yandakambotaura musi wechipiri yehuman trafficking takataura mocheni iyoyo tikapopota muparliamendi, ikapedzisira yatoratidza kuti nyaya iyi inyaya inoita kuti zvikaenda kuUnited Nations dzimwe nyika dzakatitsigira. Ndoda kuti ndibva ndangotaura kuti rume yatakaitira yakaita diki nyaya yechild yehuman trafficking, nokuti vanhu vakamira vachida kunzwa kuti iZimbabwe here, uyezve takanga titori nevanhu vakanga vakapinda muchiitiko ichocho chekuKuwait. Saka zvinotikoshera isu nokuti kuma communities kwedu panike kwangu kumfakosi. Tine vanhu vakawanda vasingaende kumabasa. Tine vana vasikana vachemberera mudzimba nokuti mabasa mashoma. Saka mwana akaziva kuti kana ndichinge ndangowana basa pa internet ndakunzi uyai tokupai basa ndinogona kupinda muna site reva. Zvinobatsira kuti mwana hangopesera angopinda mubasa chero nokuti ndariwana online. Nokuti mazuva anokwa ane technology saka e-warning yakaitika kune wese munhu achawana basa ari munhu kadzi kuti unogona kupinda muna taisireyo. Chirega ndipinde mune empowerment inova side event yemuso yechitatu yeZimbabwe. Nyaya iyi inyaya iri kuchambadza yatiri kuti Women's Bank. Pakutaura kwatiri kuita kuno kuyakatopinzwa mubudget kuti ipihwe mari inenge yakapihwa 50 million kana ndisina kukanganisa navachinamasa pabudget. Inovatakaridza mupururu kuti bhengi redu rakuzovhurwa. Ndofunga inyaya yatagara tichitaura isingabudirire. Asi inopa kodzero kuvanhu vari mumabhizimisi nevari kuda kutanga vari vechidiki nemadzimai. Munoziva zvakanyanya kuti mumabhengi munhu kadzi apiwe chikwereti nyore. Mumabhengi vanhu vakadzi vanototya kuenda kunokwereta nokuti unenge uchinzi kuzita rababa ndereyani iwo uchingoti ndakazvimirira poshaika trust. Saka tiri kuti Women's Bank zvaita kuti inotsumudzira kana kuti ino empower munhu kadzi nethe girl child nevari kutanga vatinoti ma entrepreneurs. Saka ndinonzwa kufara kuti kumamishawo kuti akukwanisa kuti tiuye tichitaure nevanhu tichivaudza kuti vanoenda sei kunotsvaga kuti vawane rubatsiro rwokuenda kumabhengi. Sama MB tichamira zvakanyanya kuti tibatsire zvikwata zvamadzimai kuti vakwanise kuenda kunopinda kuti vakwerete mari kuita pabhizinisi avanga vasingakwanisi kuita nekuti hounoi mukana nekuti it's a Women's Bank. Saka inofanirwa kubenefita vanhukadzi sezvayakafumira.
PJ, we heard there from MDC lawmaker Porina Mpariwa Gwanyanya, who's one of the parliamentarians at the Women's Conference in New York. Over to you.
Yeah, marvelous. Women are continuing to be highlighted in this month of March with another conference again, the World Bank hosting a land and poverty conference in Washington, D.C., which is currently underway. It started off on Monday and it ends on Friday. And it's also looking at some of the challenges faced by women in land ownership.
I understand, PJ, that you actually had the opportunity to interview one of the researchers who happens to be a Zimbabwean woman who's attending the workshop. What were the highlights? If you can just maybe share what, you know, you got from the meeting.
From the conference, what I was getting is it is very difficult for women, not only in Zimbabwe, but worldwide. I was so surprised. I thought this problem is just confined to Zimbabwe or Africa, but it's actually worldwide, in Brazil, even in Europe, in places, in countries like Kosovo, Ukraine, Romania. They were presenting papers and presenting papers with the challenges that women are finding in land ownership, in getting title deeds, in working on the land that's theirs, specifically. Mm-hmm. So I had an opportunity to speak to one of the delegates, Dr. Tina Moyo, who is a researcher with the University of Pretoria, but who is also working on an initiative, the South African Land Observatory Initiative.
So maybe let's take a listen to
take
Dr.
A listen,
Moyo.
To Dr. Moyo, yeah.
Meeting here at Tina at the World Bank annual conference on land and poverty. What exactly is this all about?
Okay, the land and poverty annual World Bank conference is all about bringing people who are interested on land and people who are interested in only land, not only land but land governance, land management issues. Everything to do with land in general, to bring them together, to dialogue, to debate, to help each other about, okay, this is where we are, where do we go from here? It's just sharing knowledge and debating on issues related to land.
And who are you representing?
I'm here representing the South African Land Observatory. And the South African Land Observatory is an initiative that came to the University of Pretoria 3 years ago. We're in year 3 now. as a platform for open data, open access on land and land-related issues in South Africa. Like the name says, South African Land Observatory. So we are an observatory within the South African boundary.
What was the objective of forming such an initiative?
Yes, the objective of such an initiative was to provide data openly and in a bid to facilitate informed and inclusive decision-making about land and land-related issues in South Africa, particularly because as researchers, I'm a researcher at the university, as researchers together, me and others, we realize that as you write papers, as you go about doing your research, there is a particular constraint. You cannot access data, but you know data exists somewhere. It's just inaccessible. So how do we break that wall? That is why this initiative was brought about. We then realized, okay, for us to work going forward, we need to break the wall that is hindering us from accessing data. Let's bring this data out. And we were driven by the notion of a one-stop shop. Bring all data that has to do with land and land-related issues into the open. Bring it into this one-stop shop, this knowledge, central knowledge hub, where everybody who's interested in these issues, land, land-related issues, can just click and find everything in one stop. That's what we do.
Emsakazweni wethu Voice of America sisakaza siseWashington DC sisakazela eZimbabwe. Ngikwenza thandake ukuthi wena-ke njengoba ungomunye wabadabuka eZimbabwe kodwa usuhlezi eSouth Africa, ungasichasisela ngamafitshane ukuthi nina lenzani? Sidibana nje lapha emhlanganweni owe-World Bank on land and poverty. Kuyini sibisibili eliyabe likwenza lina lapha emhlanganweni elikulandele?
Ngiyabonga ukuthi linginxuse emsakazweni wenu. Thina esikwenzayo ikakhulu, lanxa ngidabuka eZimbabwe ngafunda eSouth Africa, e-University of Pretoria. Ngafunda indaba ezihambelana lezomhlabathi, i-land ngesilungu. And ngithe sengifundile lapho ngathi ngiqeda i-PhD yami, kwasokuqala-ke ama-initiatives kumbe ngithi imikhankaso ethize AICA ifuna ukuthi incedise iSouth Africa ibisele umhlabathi ebantwini abamnyama. So kwathi sokuqalisa lokhana mina ngenxa yokuthi ngiyazi lapha emvela khona lokuthi sikhona izinto ezinjalo ezazisenzakala khona ekhaya ezokubisela umhlabathi ebantwini abamnyama, ngathi kungcono ngisebenzise ini ithuba leli ukufunda ngokuthi umhlabathi ungabiselwa njani ebantwini abamnyama ngendlela ezayenza ukuthi kube yi-win-win situation, umuntu omnyama abenefite lalo owayelo mhlabathi uqala omhlophe abenefite njalo. So yikho esikwenzayo, and esikwenzayo kakhulu ukuthi sipha abantu i-information ezabenza ukuthi nxa becabanga besenza ama-decisions besiya phambili babe le information, bengaphongukuyenza izinto bengazange bazi ukuthi kanti vele kahle kahle i-information iminjani. So thina esikwenzayo njenge-South African Land Observatory yokufaka i-information egcekeni ukuthi umuntu wonke azi ukuyi-accessa, ayisebenzise ngendlela afuna ukuyisebenzisa ngayo.
Ngowesifazane lo uDr. Tina Moyo, yena-ke ungu-researcher University ye-Pretoria, lapho-ke asebenza phansi kohlangothi lukahulumende kole-South Africa Land Observatory. Dr. Tina Moyo there was one of the delegates at the World Bank annual conference on land and poverty that I managed to speak to. She's quite intelligent and, you know, she's so knowledgeable about land that something that I didn't even understand how such a young lady could have so much knowledge about
it. Yes, like what we were saying just earlier on, PJ, that it's amazing just how many high-powered women we do have in Zimbabwe.
Yes.
And being Women's Month, it's good that we're actually having an opportunity to highlight them. So if there are some out there who are listening and you're high-powered and you want to be on that program, please be our guest. We are looking, you know, for women to speak to all the time. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai, tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations wemadzimai uri kuitwa kuNew York parizvino. Taita rombo rakanaka zvese kutaura kwanga kuri kuita PJ, kuti PJ akakwanisa zvekuenda kumusangano wevhu. Ndombokuzorerai kuna PJ ataura kuti musangano waifamba sei uye zvanga uri kuitirwa kupi, PJ?
Musangano weWorld Bank 18th annual conference on land and poverty wange uri kuitirwa uchiri kuenderera mberi pari zvino muno muWashington DC muUnited States pamuzinda weWorld Bank wakatanga nemusi wemuvhuro uye uchapera nemusi wechishanu uri kusanganisira zvavo vanhu vese vane zvekuita nemabatirwo evhu pasi rose vanga vachibva munyika dzakatsaukana wanga uchipindwa nehurumende dzenyika idzodzo pamwe chete nenyanzvi mune mabasa akatsaukana but ane zvekuita nezveivhu nemabatirwo aro. Pakataurwawo zvekare pakabatwa nyaya yematambudziko anosangana nevanhukadzi pakuti vave varidzi vevhu ravainaro kana kuti minda yavainayo kana kuti ivhu paitaurwa nezveland inini pekutanga sevazhinji ndaingofunga kuti ndezvekurima chete asi ndakazoongorora ikokoko kuti ndakazooneswa kuti no hazvisi zvevhu chete
asi
zvinoreva kuti ivhu panovakirwa kana bhizimusi chaiyo panovakirwa kambani mudzimai anawo here matitle deeds ekambani iyoyo panovakirwawo panoitwawo mabhizimusi edeforestation pane kuchengetedzwa kwezviwanikwa panowanikwa migodhi ivhu rese iroro panowanikwa mvura yekushandisa kurima kana kunwa kana kuita zvese paivhu. Saka zvese izvozvo zvinouya under the land and poverty alleviation programs ndo zvanga zvichitaurwa pamusangano iyoyi uye kuti vanhukadzi vanosangana nematambudziko pakuti vave nematitle deeds ekunzi ndo varidzi veminda kana kuti ndo varidzi vekambani kana kuti ndo varidzi vestand yakamira kambani yavo.
PJ, zvauri kutaura izvozvo ndanzwa kunge mudare amai mpariwa vazvitaurawo izvozvo kuti ndo zvimwe zvavachange vachizeya kuti madzimai pavanoita zvemabhizimisi kana uchienda kubhengi paunonzi unza matitle deeds iwe zita rako riripo here uyezve vari kuramba vachiyambira madzimai kuti pamunenge matenga yatingati yepropati muri mudzimai nemurume ita kuti zita rako ringe riripo kuitira ramangwana saka zvinoonakidza kuti nemiwo kwamakaenda ikoko kunyaya
yevhundo
zvimwe chetezvo
ende harizi chandakaongorora zvekare harizi dambudziko riri kutarisana nevanhukadzi vemuZimbabwe chete kana imomuno muAmerica kuna naCanada kuna naPeru kuBrazil kuEuropean kunyika dzekuEurope kwakaita sekuna naRomania kuna naKosovo kuna naIndia chaiko idambudziko riri kusangana nevanhukadzi kwese ikoko.
Aiwa, saka toti isu mwedzi uno wakurume wakanaka chose. Regai vakataura kuti mwedzi wemadzimai nekuti tiri kunzwa zvizhinji zvatanga tisinganzwe munguva yapfuura. Vevhu vari kutaurawo zvavari kutaura. Ava vari kuitawo musangano wemadzimai vari kutaurawo zvavo ikoko kuUnited Nations. Saka kune madzimai akateerera pari zvino ndo zvimwe zviri kubuda iko kuno kuAmerica kumisangano mikuru iri kuitwa. Uyezve PJ ndiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wokutanga. Vanenge vati mai marunda unogona kuvatorako
voti singakangeni isipese sigijimesai because we are so excited kunenge silako namhlanje sikumimetheyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje sikhangela kakhulu sigxile kwabe kwemihlangano ekhona khona lapha ngaseMelika ngale ngaseNew York United Nations lapho aba okukhulunywa khona ngendaba eziphathelane labesifazane ikakhulu udaba olokwendiswa kwamantombazana besesebancane kukhulunywe ngezinye ihlupho ezibhekane labesifazane. Kuzoba lomunye umhlangano okhona ngapha ngaseWashington DC esikolweni esebhanga elikhulu lamazwe omhlaba eleWorld Bank emhlanganweni oWorld Bank 18th annual conference on land and poverty lapho ke esithola khona ukuthi abesifazane labo bamelwe ngabesifazane abavele emazweni womhlaba lapho abakhuluma ngehlupho zabo lezangkhathazi zabo eziphathelane ngomhlabathi ukuthi bona bangabanikazi nabo omhlabathi lo njalo kuqhakatheke okungakanani ukuthi abantu abesifazane babe lama title deeds endawo lapho abakhona khona kungaba kusestandeni lapho abakhele khona ibhizimusi yabo kungaba yinsimu kumbe iplazi kumele babe lama title deeds ukuze bathuthuke njalo ukuthi bengagqilwa kwela kusasa nxa kuyukuthi umkabo engxenye babe bewele ingozi ukuthi balahlekelwe ngumphefumulo ekho ke ecingweni wathi ngiyamukele unkosikazi Busi Marunda siyakwamukela kuhlelo lwethu
ngiyabonga PJ salibona nibalalele
ye wena ke siyakwazi ukuthi useZimbabwe awenelisanga ukubuya emhlanganeni ehlukene yona le kodwa ke ungathi kamfukamfu ngamafichane kula kolapho olokuzene oyamele khona wena kakhulu kungaba ngase kutholeni umhlabathi kwabesifazane ukulinganiswa kwamathuba ukuthi labo bathole umhlabathi kumbe ngokukhulunywa ngase United Nations kukuwe
thina sikhuthaza kakhulu ukuthi omama kumele batholise amathuba alingana nawabo baba uwenzele ukuthi labo basebenze babe ne-contribution abayenzayo umpumelelo yelizwe njalo siyakwazi ukuthi umhlabathi vele siphila ngawo so nxa sikhuluma ngamathuba even awokuthola umhlabathi ukuthi wonke umuntu nje kungakani lokuthi ngowesifazana kumbe yindoda kumele amathuba alinganiswe umama la nxa ekwanisa ukuthola umhlabathi alime nxa ekwanisa ukuthola umhlabathi lapho angamayina khona igolide enze njalo ukwenzela ukuthi laye atshengise lana hayi ngiyakwanisa ukuzisebenzela
ye ubona ngaseZimbabwe ukuthi amathuba lawa kumbe ngithi umsebenzi wokulwisa ukuthi amathuba labo abathole akhona na
umsebenzi wokulwisa ukuthi amathuba lawo atholakale ukhona sibili hayi siyawenza aba omama bayawenza siyazama sibili ama-gender activists ayazama ukuthi balele ukuthi amathuba alinganiswe kodwa kusesele hambo kusesekhatshana sibili ngoba abantu abayiwo abakhontrola izinto abantu abayenza ama-decisions akukathopheli kuhle ukuthi kungenziwani ukuthi amathuba lawo alingani kukhona osokwenziwe sibili kodwa mama lokhe besilele and njalo kuya ngokuthi ungasibakhulisa besengabantwana laphana bengamankazana sasibakhuthazi kakhulu ukuthi bayakwanisa ukulingana labafana so abanye omama bakhula belengqondo zokuthi hhayi mina nginyenda ngabasekhitshini ngizala abantwana sokukwanile so omama abazama ukuthi bacamule lezo zibopho ezibabophilezo kubenza ukuthi bacabanga ukuthi bona abalokunyala ngakwenza ngaphandle kokuthi bazale bendi kuba le-resistance kakhulu so nxa umama ofuna ukuthi akhokhele athole amathuba kumele isebenze gadalala ukwedlula okwenziwa ngobaba nxa befuna ukuthi bathole lawo mathuba
sibe sesikhangela-ke umhlangano lo osesigodlweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ese-United Nations on the status of women isimo sabesifazane emhlabeni jikelele eZimbabwe khona uyibona limpi iyalweka na
kusesenzima ngoba kunje so sikhuluma sithatha abantwana abancane besendiswa engakabi ne-18 years ikanti umthetho uthi kumele umuntu ongakwanisa ukwenza i-decision esenzisenda kumele abe ne-18 years so khonokho ukuthi umntwana oyinkazana usuka endiswe engakayi-adult esiseyi-minor vele kuhle kutshengisa ukuthi i-status of women elizweni lethu kusesenobunzima sibili ngoba ungakhangela ukuthi we are at 33% kuma-child marriages okusho ukuthi in every 100 amankazana angu-33 ayendisha engakabi ne-18 years so that should give you an idea ukuthi i-status sawumama sinjani ngoba abasuke baphumelele baye esikolo bathola amanye amathuba ngabaye be-privileged engeke kuma-families abe nokuthola ikanti-ke siyakwazi ukuthi abanye abantu abangamankazana baphila kuma-families lapho abazintandane khona lapho kunobunzima and yibo futhi abasuka bengizisele ngabantwana bena lapho.
Yeah.
PJ, maybe let's take this opportunity to just welcome those that are actually live streaming with us. We have Isabel Chidewe, who says we are watching. And there's actually a very interesting message that's coming in from Murewa. Augustine Joseph Rupere says, watching from Murewa, kwa Musami, kwa Macho Gonei. Oh, welcome. And Tawanda Siloni is also watching with us, Herman Grobler, who is also watching, but he's saying, I can't understand you. So we are speaking in Shona and Debele in English. And there is also Lorraine Magdalene. I see that you're also watching with us. So thank you for those that are actually live streaming with us. Tina Mukoma Tonga Muchemwa, Baruku South Africa, Tunuk Chingamizai, Nemufaro, Panopachirongwa Chedu. Hello.
Magadi Zenu.
Aiwa, tiriwadi makadi mukoma tongai.
Tirinami munopara here.
Aiwa, tiriwadi tipewo pfungwa dzenyu.
Hai, nipfungwa dzangu dziri kuona sekuti panyawo ikukwedu kuZimbabwe ka vanhu vacho havangakwanisi kuenda kuzvipatara because hakuna kana mushonga uko.
Mhm.
Ya, hakuna kana mushonga. Tiri kukumbira kuti hurumende yedu yangokurumidzawo kuti iite kuti vakadzika navaende kumateneti zvifambe zvakanaka. Manje hurumende yedu haina tsitsi nevanhu.
Aiwa, tinotenda mukoma taonga unge manga muri pachirongwa chedu. PJ, we just heard there from Mukoma Mutongwa. He's talking about his concern over the, you know, state of the medical facilities in Zimbabwe, especially for pregnant women. I guess he's just saying since it's Women's Month, he decided to dwell on that issue. But we also have another video on a very interesting lady that I met at the UN conference called Queen. She says she's the Queen of Harlem. And she had some very interesting contribution to make. You know, she says she has been attending the United Nations for 48 years, I think. But it would be interesting to just take a listen to what she has to say about the United Nations. Although she's not Zimbabwean, she has a lot of contributions to make. Let's hear from Queen. Fortunately, the Queen didn't make it onto the lineup. PJ, so... Yeah. We will move over, I think, to our guest. I'm not sure whether we have another one who's actually come on right now.
I think she said Mutangwa.
We have Mai Mutangwa? Okay, we are still trying to get Honorable Monica Mutangwa, the Parliamentary Committee Chairperson for Women's Affairs. And we're also trying to get Ms. Honorable Purina Mpariwa Gwanyanya, and Honorable Beata Nyamupinga, who I spoke to earlier on, and actually we heard from her earlier on. But as you know, they're actually attending the meeting, so hopefully one of them will pick up the phone and update us on what actually happened today. But I understand there is a video that we had earlier on done. You know, it was sent actually by Honorable Mutangwa, so maybe let's take a listen. There's a woman who's speaking on there, a doctor from Malawi, talking about, you know, what she saw happening, and also Honorable Mutangwa weighs in, so we'll go over to them while we wait for our guests.
I think I stand here to say Malawi is a country that has demonstrated that when it comes to women issues and gender issues, we are able to join hands regardless of which parties we belong to. I think as I'm talking to you, I am from opposition, but I've worked very well with the ruling group, and I think when we moved legislation, the way we worked together shocked the whole country that they ended up passing almost, I think on that day we could have passed anything. It was so surprising. The point I'm trying to say is I think for me it's also a huge honor to be giving this talk. That is not just talking about the, I like to call them a sexy way of talking of gender, of saying how many figures of this, but we've looked at the structural issues, spoken to the structure of oppression. If you look at the legislation of past, Marriage Divorce Relations Act, trafficking in persons, and look at the implementation of the Gender Equality Act, We've actually gone to say, how can we implement it? Which I feel the executive and parliament has illustrated that we are united. The other thing that makes it a beauty is that our parliaments, I think I speak for a majority of the SADC level, majority are men, but the men of the SADC region, spearheaded by the men of Malawi, have shown that they are very much pro-powerful women. They actually are helping us. I think this is very important because there's been a lot of demonization of men in the process, and we have got them right at the end, the ones who championed moving of the legislation. I think it's very important to have men stand up for women issues.
We for she.
We for she. The two genders.
Yeah.
Speaking as legislation, I would say our oversighting, representation and legislation has united in saying Malawi and the SADC region cannot develop if women are uneducated, leaving school early, not staying there quickly long enough. And I think I want to say chiefs in religious leaders and the men in parliament have actually shown this. The other thing that makes Malawi quite unique is that the implementation is really being grown at grassroots level. It is not just something that is coming just at the top. It's not a cosmetic approach. We are taking something that we are taking right at the grassroots. This is shown by traditional leaders.
Malawi, for bringing the regional efforts we are putting in as women in that region. The region is unique, and you've done a wonderful job. Thank you, Feminet. Thank you, Genderlinks. Your parliamentarians, the women in parliament, you have said it all. The three arms of government, judiciary, legislature, and the executive work together. And we are the legislature for this SADC region. And I must tell you, the women parliamentarians who are going to SADC parliamentary forum are doing a great job. There is Dr. Kabuya, we have just seen it. And the women have actually pushed, I'm actually the president, the vice president of the SADC region. Of the SADC Parliamentary Forum. And so we are saying, let's work together. You have said it. We want to thank Genderlinks. We want to thank all of you for bringing a regional efforts to an international level. I was so impressed. Let's work together. We are ready for it. We, the women of the region, thank you.
Some interesting contribution there coming from Honorable Monica Mutswangwa of Zimbabwe and also Dr. Jessica Bwila of Malawi, just sharing what their countries are doing to promote women's issues, PJ.
Yes, and I also noticed the He for She initiative or campaign coming from, spearheaded by Malawi in the Southern Africa region.
Yes, interesting indeed. I think we still have our guest, PJ, Mrs. Maimarunda. Maybe she can just weigh in. Kana mama kateerera Maimarunda. Pane zvamungati munga tsinira here pane zviri kutaurwa nemadzimai ari kuno ku New York. Hello, Maimarunda. I'm not sure if we still are on the have her on the phone, PJ. I can hear there's a sound that somebody's on the phone, but she may have dropped. But
hello, yeah, was.
So yeah. We are having issues with connectivity, but that's to be expected, you know, on days like this. But going back to your conference on land and poverty, on the poverty issue, what did they say when it comes to women?
The one of the side conferences that I attended, they were actually emphasizing on the fact that women need to be well informed. How do they get that information? Even though they didn't go to school that much, they should be able to get access to that information. So that's one of the initiatives that they were driving home at the conference, that technology should be used to collect data so that it can be accessed by the women when they are doing their projects or their businesses. So they were really emphasizing on the fact that even things like Google should be used in land management, land redistribution, land utilization. So all the information, they are trying by all means to have all these side projects that can collect data that's stored in the cloud, of course.
Yes.
To be able to be accessed by the all the women internationally.
PJ, maybe
I understand Mrs. Marunda is back.
Oh, okay. Maybe before we take her, let's just acknowledge some of those that are live streaming with us right now, because I know most people say that we are always supporting you, but nobody, you know, says anything to us.
Yes.
And if you're listening and you can see us right now, please share this link so that we can watch, you know, we can, you know, disseminate the information to more women that were not able to be either here in Washington, D.C. for the Land and Poverty Conference or the Status of Women in New York. But I would like to just acknowledge Zaniele Kumalo Chibale, who says they are watching from Kezi in Mapisa.
She also wrote, poverty issues in some places in Zimbabwe has contributed in some way to the detrimental of the girl child. In some growth points, for instance in Mapisa, young girls are indeed forced to get into relationships with men who appear to be rich, gold panners, miners, etc. Parents seem to be turning a blind eye as Mkwenyana will bring food and business.
PJ, I think we've just had a word there that we have Honorable Nyampinga, but she's in a hurry, so we'll just take her quickly. Mm-hmm. Hello, Honorable Nyampinga.
Yes, good afternoon.
We are so happy to have you, because we're beginning to wonder what's been happening between Washington and New York. In terms of the phones. But briefly, just give us an update on your side event, how it went and what happened today at the conference.
The conference was very empowering and very informative, and sharing experiences from different countries on the same issues of actually empowering women and girl child. And, you know, in Zimbabwe, we also had side events, and the most interesting and recent and last one was the side event on child marriages, where we were sharing Zimbabwe experiences on child marriages, and also Mexico and other countries also contributed to our side event. It was a fruitful one, and we managed to also get some experiences of other countries that we think we can also use in our country. Maybe we have the same issues, especially in countries in the SADC, and it's very touching for the people who attended when the girl who filed the case on child marriage at victory of 20 January 2016 was also present, and she gave a side of the story and the experience she had. From that, it actually derived a very lively debate and lively contributions. Especially when the ambassador had actually set the tone that our contributions should be actually more on empowering young girls. And it was very lively and very fruitful and useful.
Tombopinda murimirwa mai kuti zvii zvamuchano pakurirawo vamwe kumusha. Takatarisa kuti tiri kunzwa kuti dambudziko iri kutekeshera nyanya kuMashonaland Central, uko kwatiri kunzwa kuti vana vari kunyanyorodzwa vasati vabvazira, vari kutoramba vachiwanda zuva nezuva.
Satisenda unogoverana nevamwe tabva kuno, zvinhu zvatakanzwawo patanga tiri kuno kwemasvondo maviri zviri maringe nemachild marriages, uye zviri maringe zvakare nenyaya yehuman trafficking, nokuti izvo zviviri izvozvizvi zvinogona zvinongoenderana. Takadzidza kuti human trafficking inogona kuitika munyika imomo, vanhu vachitorwa vachinoshanda kuzopedzisira aitwa mukadzi hanzii. Iyo nyaya yekuroodzwa kwevana nguva yavo yekuroorwa isati yakwana. Takadzidzawo zvakawanda after isitataurwa experience dzedu nenyaya yevana vedu vaye vakaenda kumataredzi mhosva vakanokunda panyaya yekurumbidza kuroodzwa kwevana vachitaura kutaura zvavakasangana nazvo pavakanga vakasira kurodzwa. Asi chihombe hombe chakabuda ndechekuti vabereki ngatirege kudzorera vana kuti hanzi dzokera kwaonga uri. Nokuti zvakabuda kuti vazhinji vari kuroorwa vari vadiki, inyaya yekuti akangodokerwa asati asvika kumba dzokera kwaonga uri. Inyaya yekuti akaonekwa nemubereki akamira kana nemukomana, enda kune mukomana waonga uinaye. So takadzidzi vamwe vakaisawo mitemo yakasimba ine iri maringe nenyaya yekumisa nyaya yekukasira kurorwa kwevana. Asi zvakazoonekwa futi kuti kana iyo Zimbabwe yacho futi ine mitemo yakatosimbisisa, asi vese vaingochema semachemero atinoite nyaya yekuzoti mitemo iyi ishandiswe nemazvo, zvinogutsa munhu wechidzimai, zvinogutsa mwana wechisikana. Iri kuti netseiwo takawandawo sekunetsekuu kwatinoitawo nayo. Asi zvakare zvaizongonekwa kuti isusu tiritoriwo pamberi mukunetseka imomo, zvedu zviri nani, maybe mushona ndoti zvedu isusu zviri nani, tiri pamberi pakuri nani.
And mubvunzo wangu wokupedzisira ndewekuti imi sevadare mataura kuti mitemo iripo, asi zvii zvamuchaita kuti muone kuti mitemo iyi inozotevedzerwa? Nekuti kakawanda muchirungu vanoti implementation is where the problem is, even if the laws are there protecting the girl child.
Isusu sevadare vemuparamendi tichange tichishandisa iye yatinonzi oversight law kunyatsokudaidza mapazi ehurumende ari mari anobata panyaya idzodzidzi, kuti tinyatsonzwa kuti zvii zviri kunetsa uye sei zvisiri kuitwa iwo mutemo wakatara. Kana pane zvimwe pamwe zvimwe zvee zviri zvokuda kutoti tibatsiranewo navo madare ekuparamendi vamiririri, zvimwewo zvinenge zviri zvokutotionesewo titovapushawo kuti toda kuona mutemo wakanyorwa uchishandiswa nemazvo, zvinobatsira budiriro nepundutso yemwanasikana nemudzimai. Nekuti zvaionekwa zvakare kuti anamai vanosara vachichema vana vaonzi ngavaende kwavanga vari, kuti izwi redu riri pasi mudzimba. Vanhu vechikadzi tinoona vana vedu vachienda, isusu tichisara mwoyo uchibuda panze kuti mwana wangu mucheche womwana anonoigona here imba. Saka ndo zvataiti isusu mitemo iyoyi inoda kuti ishandiswe nemazvo, zvigofadza mai, zvigofadza mwana wacho iye muridzi ari kunotambudzika.
Aiwa, tinotenda honorable, tinoziva kuti matii nguva yenyu ndoisina kumira zvakanaka. Kana muchikwanisa kumbomira muinesu, vazhinji vari kunyora apa vachiti vari kufara kunzwa muri kutaura muri ikoko kumunew york, nekuti vanoziva kuti zvamuchatakurawo munonowo endawo muchinopa kuroo vamwe kumusha. Handizivi kuti nguva dzenyu dzakamira sei. Hallo. Nhare dzinenge dzisiri kufamba mushe PJ. Tomboenda kwauri taona patinenge tanyorerwa nasisi nyara dzaigumbotsva. Ndamumbotiverengera kuti vari kuti chii.
Hanzi namai nyara dzaigumbotsvanda, watching from kwawiri pano pamurehwa kuRosaria Memorial Trust offices with team. Excellent conversations, keep the pace.
Aiwa, tinokuchingamidzai vasikana veRosaria Memorial Trust. Tinoziva kuti vamwe vacho PJ vanga vari kuno uyezve vakanga vari kumisangano yechidiki yakaitwa musangano mukuru weCSW 61 usati watanga. Apo vanga vari kuziva kuti vechidiki zvii zvavangaitawo kunyanya kutaura panyaya idzodzi dzepundutso, nyanya kutaura panyaya idzodzi dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanasikana. Uyezve takaona vamwe vana veimo muno muAmerica vachishanda nevana veRosaria Memorial Trust vachivapa zvokupfeka nemabhora ekuti vaende unopawo vamwe kumusha. Saka tichange munguva inotevera ndinawo zvangu mapikicha nezvimwe zvakadaro, asi nhasi zvinhu zvava zvakati wande, ndichazokwanisa kuzvipakura tiratidzewo zvimwe zvakaitwa nevana vechidiki vanga vari kumusangano iwoyu. PJ.
Otisibuyele unkosikazi Maronda, uloke ukhona ecingweni. Hallo.
Ukhona PJ?
Yebo, nyakuzo. Asibuyeleke kudaba lolo olokwendiswa abantwana besesebancane. Ludubo okuthe kwenziwa imcwaningo kwatholakala kubana eMashonaland Central yikho lapho kule silinganiso esikhulu sabantombazana abendiswa besesebancane. Lina-ke ngapho ngenhla langenyakatho yemandebeleni kumi njani ngalolu hlupho olokwendiswa kwamantombazana besesebancane?
PJ nxa sikhuluma ngokwendisa hayi kunganeno kodwa nxa sikhuluma ngokuya emacansini labantwana lokuzaliswa kwabantwana akuyazifananela nje ngoba kuyazifananela sibili ngoba benge ngaya ngikhona ngale kumandebeleni emathebeleleni south ngafika kwesinye isibhedlela ngabona kulabantwana abaningi ababhile 18 bekuma-waiting mother shelter so kini yi-same problem eyokuthi abantwa bethu baya emacansini bengelalwazi either ngenxa yokuthi bendisiwe kumbe engxenye kule ndlala ngikhaya bazama ukudinga ukudla kodwa i-bottom line ukuthi abantu bethu baya emacansini bengelalwazi bengekho empowered and kuphina kuphambanisa ukuthi bakhule babe ngomama abazakhokhela leli lizwe.
Yeah. Marvelous. Mrs. Maronda here was saying, although the problem in Matabele and South and North might be on record to be low, but there is another problem of mothers.
Oh, so there is an escalation of teen pregnancies and teen mothers.
Yes. Mrs. Maronda, you can articulate that problem.
Maybe before we come to you, Mrs. Maronda, please hold on. We have a caller, CJ Chivumba. In South Africa, tumbotora yeva vodento ya kwa muri utimutu uzene shurukuitika kwenye koko. Vasi jaichi vumba makadi enyu. Hello.
Hello, makadi enyu.
Ai watiri wadi motipa ufungwa zenyu.
Ai, nyaye kurozo kawana ala. Wachia watu Afrika. Nguwa ya kutu wakwanasa kutu waite musha. Zino zinoto shunguruza baka jizi maniki mkadimi naronda chatino gara kumamisha. Nyaya inongo itika ipo papu. Kune mpa kuchenda kororo wa mwana. Wabereki wa uwa nongo chitambiro wa mwana ye. Ndiyo wanafanongo kana kune zise ya kakwana. Ndiyo wanafanongo kunga wachito taura kuti is aviti asi kuti vaberekisisi nekuda mare kana kuti kumira kwoupfumi hwedero usina kumire zvakanaka here unozotizotandira zvinonga zvisina kunaka zvachose kuti vamwe vacho vari kutotadza kutoenda kuchikoro votonzozanzi mwana wakapihwa baba yevapo kunyanya kwana marange kumhiri kwasawe kweri tiri tera kweri sitobva bechina kubridge.
Asi zviri kunyanya
kwana marange ndokukanyanya kuwanda izvozvo unozova kuti mwana mudiki diki chavatozoti tsanzi awakarorwa apo munhu wacho unozova akarorwa dzasi unonga atori nakadzi kana 3 kana 2 wozoti tsanzi warorwa ipapo saka isu tinozoenda kotambira pfuma dani kuda kwenhamwe handisi kuziya ipapo asi tinga tinyatsokuti mwana uno uyu wauya pana chinzi warodzwa mwana mudiki diki chaizvo.
Saka munoti mimi ponasirizwa sei ipapo taka zvakamira zvakadaro
apa pano dzidziso yakakwana kufamba mumamisha. Mechinasa kuchumaira soko iro rinasa kupinde kuvanhu nenzvimbo idzidzo dzinonyanya kuitika zvakadaro. Paredhio hongu zviri kutaura but asi revazhinji vese vanoteerera paredhio. Asi vanhu vangafamba door to door zvakafanana nevanhu vanoti door to door kampeni inomboedza nemapolitics zvinogona kubatsira kana kurujusawo zvibe kurudzwa kwevana ivavo.
Aiwa tazvinzwa nekuti tatina Honorable Nyampinga vari kuti ivo paramende vadare vachange vari kuenda ivo kunzvimbo dzakasiyana siyana vachidzidzisa vanhu nenyaya iyoyo asi tinokutendai mukoma.
Ndinotenda dambo.
Okay. I understand we have Honorable Monica Mutsvangwa on the line. Hello. Hello.
Yes, hello.
Yes, we are happy that you finally joined us. We were panicking that what has happened to you in New York.
No, my phone, I was walking in the streets and my phone was on silent since the meeting. So I just discovered that's why I called back and say, sorry.
Okay, no, we are glad that you've joined us. Just give us in brief, you're now coming to the end of the CSW61. What's your takeaway as Zimbabwe?
I must say we have really lifted the flag of Zimbabwe in terms of the efforts which the government has done in empowering the girl child. in making sure that not only do you find them in politics, but you also find them in business, traditionally known for men, especially in mining, in agriculture. Mm-hmm. We had a side event on those two, and I must tell you, it generated a lot of interest from mm-hmm. other women from all over the world. They also wanted to understand how we have actually initiated the young people, the youth, to get interested in farming, for example. How have we initiated the young women to get interested in mining? We have also showcased the efforts which Zimbabwe is putting in terms of eradicating early child marriages. Mm-hmm. We brought in the young girls who fought hard, who fought the legal battle against the Article 22 of the Marriage Act. So it was really CSW which carried Zimbabwe all over, as people go all over the world.
Mm-hmm. Tombotaura nerurimi rwamai, tangatine vafona panapa vachiti zvokwadi dambudziko iro riri kutekeshera. Asi dai vadare vatipai pavanenge vachienda kunokampena, pavanenge vakuda kuti zvigaro zvavo zvisatorwe, vobva vataura nenyaya iyoyi yekurodzwa kwevanasikana nyanya, neimwe nyaya yamataura yekupambwa human trafficking iyi. Izvi imimi izvii zvamuchaita semudare ari musenate pamuchange makuenda kunzvimbo idzodzi kwamakavhoterwa?
Regai nditi ichokwadi ichocho kuti ibasa gurusa revanhu vakasarudzwa nevanhu kuti vavadzidzise, kunyanya kutovadzidzisa nemarights anonzi ari mubumbiro remutemo.
Mm-hmm.
Nokuti hazvingofadzi kuti tine bumbiro remutemo rine marights akawanda chaizvo vanhukadzi, asi iyo vanhukadzi nevana vacho kumamisha uku vasingazivi zvirimo. Saka naizvozvo ibasa guru rekuti isu, even from the regional point of view,
mm-hmm.
Kwandiriwo deputy president of the SADC parliament, tiri kutoona kuti takaitoisa mari yekuti kuitwe atinoti mapublic hearings. Vanhu
mm-hmm.
vaende vanonzwa nevanhu vakabatikana nenyaya idzodzo, vachivaudza, vachivatsanangudza kuti paya paunonzi namai kana baba vachikufosera kuti haakuzvarirwa mwanangu, aiwa, hazvisiri pamutemo.
Mm-hmm.
Ipapo baba vanenge vachitoita mhosva, ipapo mai vanenge vachitoita mhosva. Saka naizvozvo tiri kufara kana pataitaura tiri kuCSW, panenge paine vakawanda vamwe vanogonawo kubatsira kuti vatiti tigoboostawo maresources enyika yedu, nokunetsa kuri kuita maresources kunyika kwedu, kuti tigoita mameetings iwo akawanda atingati pachirungu maroad shows, tidzikadzika kuta pasi pagrassroots, kutaurira vana, kutaurira vana mai, kutaurira madhishe masabhuku kuti aiwa, mukangoona magara dare rekurodza mwana asati asvika 18, vese mavari padare ipapo muri kuita mhosva, hazvibvumidzwi nemutemo wenyika.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda Honorable Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Tichazoedza kukubatai zvakare, asi pari zvino tinotenda. Muve nezuva rakanaka. We have a caller, PJ Moyo, in Zimbabwe. I'm not sure whether it's Mrs. or Mr. Moyo, but Makadiva Moyo.
Ndiripo Makadiva.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro. Motipo pfungwa dzenyu.
Mungoti kaf kaf nekuti nguva dzacho dzadyana.
Ndatorwa dzostere kuti kuti ndapinda nguva dzapera.
Aiwa, taura henyu.
Kuna mai ndo problem panyaya dzi.
Sei muri kudaro?
Vanamai havasiri kutsiura vana zvakadaro, sezvino vana vakufamba vasina kupfeka, vadiki vacho vakufamba vasina kupfeka zvakadaro. Isusu vechirume tikatitsiura nzishai vana ikodzero dzavo, vari kutora masimba kunana baba. Mwana kudhara aiti baba vakangosvipa chete, aibva adzikama, asi mazuvano hapasisina. Vanamai vatora zvese, vari kungoti kodzero kodzero, zvichingoendesa ikoko kumutemo. Mutemo wacho haina zvainobatsira, because zviri kuitika muzimba nemutemo zvakatosiyana.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu vamoyo, asi nguva dzedu ndo dzadyanana, saka tichaedza kukufonera izvi.
Ndo dzatopera.
Ehe, but maita enyu. Aiwa, tichakutsvaga izve. Tinokutendai. PJ, just before Mr. Moyo and Honorable Muchangwa came on, Mrs. Marunda, I think, was trying to explain the issue in the area where she's working. I know time is not on our side, but you highlighted that although there is no much early child marriages, there is the issue of teenage pregnancies. Just explain maybe in like 20 seconds what you are saying.
Yes, there is a growing number of adolescent pregnant girls. And for me, the harm that...
Hello, sorry, my dear, but time is not on our side. Unfortunately, you know, this seems like a very interesting topic, so we'll probably repeat it some other time because time is not on our side. We had more guests and, you know, would really like to thank you for having been with us throughout the program. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye here in Washington. Over to you, PJ.
And I'm Praxedes Jeremiah in the city of Svege, Tuba Ilifanayo, Njalonge Vigeliza, Svonge, Unkosikazi. Sibusisiwe Marunda osiphathisileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje ngibonge njalo uDr. Tina Moyo engibe ngilengxoxolayo ose World Bank Annual Conference on Land and Poverty libe lokuthongo obuhle.
Also PJ would like to thank Honorable Mpariwa, Honorable Mchangwa and Honorable Nyampinga and everybody who joined us.